Vakuru vanoti mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Iyi ndiyo nhamo yaonekwa nevana vezimbabwe vakawanda nekuda kwenzara yapfunya chisero munyika. Vanhu vakawanda vana mabasa zvopakuti ndangariro dzigare dziri kure vachizoguma varwara. Mashoko aya anotsinhirwa nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike, rinova sangano rakazvimirira rinokurudzira utano hwakanaka kuzvizvarwa zvezimbabwe.
Nekuda kwekuoma kwezveupfumi, kuoma kwemagariro mumakore angada kupinda makumi maviri adarika, tiri kuona ruzhinji rwezimbabwe rwava kutambura nezvirwere zvatakambenge tisina makare kare. Zvirwere izvi zvirwere zvekunyanyofunganya nekuda kwekuti vanhu nekuomerwa kweupenyu anenge achifunga kuti saka nhasi vana vachadyei, mari yechikoro ndichaiwanepi.
Mumwe akawirwa nedambudziko rekuoma mitezo ndiamai Lydia Takawira. Amai Takawira vanoti vari kurarama upenyu hunorwadza zvikuru mushure mekuoma mitezo, uye vanoti nekuda kwenhamo yavari kuona havafungidziri kuti vachaita utano hwakanaka nekuda kwepfungwa dzinovawandira mumusoro.
Ndakawirwa nedambudziko rekuoma mitezo iri nongoti kupera kwegore rakapera. Zvinhu zvakabva zvatochinja muupenyu hwangu nehumuri yangu. Ndinoda rubatsiro rwakanyanya nguva zhinji.
Dr. Andrew Mataruse ndeumwe wevana chiremba vanoshanda nevarwere vekuoma mutezo.
Dambudziko restroke pachishona ndiro vanotsanangura vachiti kuoma mutezo. Idambudziko rinokonzeswa nekunge kana tsinga dzeropa dzisasakwanisa kunge dzichiendesa ropa pauropi hwedu, ndo yatinoti brain. And zvinokonzeresa zvinhu zvakati wandei. Dzimwe nguva kuganuka kwekuti ropa pane tsinga yavharwa, dzimwe nguva tsinga inoputika, but zvinokonzeresa kuvharwa kwetsinga kana kuputika kwetsinga zvakasiyana. Dambudziko reBP ndo hombesa ratinonyanyoona richiterwawo nezveshuga, kukurawo zvakare tsinga kana dzinge dzisasashandirawo zvakanaka nokukura. Pari zvino zvitakuonawo chirwere futi zvakare cheHIV chichicontributa kuti ropa pane dambudziko ratotaura nezvazvo panhau yekufamba kweropa ikoko mutsinga.
Ko munhu anoziva sei kuti ave kuoma mutezo? Ana chiremba vanoti munhu anotanga kupera simba uye kunzwa chiveve kumeso, pagumbo, ruoko, zvikuru divi rimwe chete remuviri. Munhu anogonawo kutanga kusaziva zviri kuitika, kutadza kutaura kana kunzwa, kutadza kuona zvakanaka, kutadza kufamba, kunzwa dzungu, kutemwa nemusoro zvakanyanya kana kufenda. Munhu anogona kufa nechirwere ichakanonoka kuonekwa naana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.